Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu kukazi 2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bhengi guru renyika rinoparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga avo. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yomubatanidzwa vatendai biti vanoti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka nerweseri. Mauto anopamba nhengo mbiri dzeMDC kumaNikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bhengi guru renyika raparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga izvo rinoti zvichauraya musika mutema Godwin Mangudla anotipanya inotevera
Vachiparura urongwa hwavo hwemonetary policy, Governor weReserve Bank of Zimbabwe, RBZ vaJohn Mangudla, vati kuti izvi zvitange kuitika mari yese yeRealtime Gross Settlement kana kuti RTGS nemabond notes iri mumabhanga yave kutorwa semaRTGS dollars uye mari iyi ndiyo ichange yave kuchinjwa nemadhora ekuAmerica kana dzimwe mari dzekunze. Vati mari iyi ndiyo ichange yave kushandiswa kutenga mari yekunze pamusika wemumabhanga kana kuti interbank foreign exchange market vamangudla vati banga ravo ratora matano ekuti mutengo wemari yekunze hausi kuzokwira zvakanyanya uyewo vati vachange vachiongorora kuti mabhanga ari kutenga nekutengesa mari yekunze zviri pamutemo vatiwo veruzhinji vachange vave kukwanisa kutengesa mari yavo yekunze mumabhanga pachena vatiwo vaya vanotumirwa mari kana kutambira mari kubva kunze vacharamba vachipiwa mari dzavo ari madhora ekuAmerica vamangudla vati vanoona sekuti matano ava Tora achabvisa musika mutema wemari kuderedza mutengo wemari yekunze izvo vati zvichaderedza mitengo yezvinhu munyika vatiwo izvi ndozvange zviri kudiwa nevemabhizimisi
My investors ndo zvati kumira izvozvo kuti zviitike nekuti panga pane unzi transparency market based economy that's what we are doing throughout the world
Muzvina bhizimisi vaOswald Bina vauza Studio 7 kuti zvaitwa navamangudla ndizvo zvavange vakatarisira sezvo zvange zviri pachena kuti uremu hwemabond notes hauenderani neuremu hwemadhora ekuAmerica
kana patongoita kuti pane mari ine exchange rate yakasiyana neyanga ichitaura zvikurova kuti izvo taakushandisa mari yakunzi maRTGS dollars ndosvapo ende izvozvo isusu sekuona kwedu zvinhu zvanga zvanonokwa kuita nokuti izvo kubva nguva yose yatanga tichizviita iyi kunze uku zvaitotaridza kuti mari hadzina kufanana iyi ndosaka pakazoiswa mutemo ende mutemo uyo waitaridza kuti izvo kusasiyana kwakaita mari ikoko ngatichiita kuti tiite zvinge zviri official ende ndozviripo
asi vatipa nemamwe matano anofanira kutorwa nehurumende kuti zvinhu zvinatsofamba zvakanaka munyaya dzemabhizimisi
Nyaya yemasurrender requirements mari yavanobatira maexporters dai vambodini vatsukunyudza tazviona kuti vamboda kuedza asi havana kuzosvika pataitarisira nokuti maexporters ari kuunza mari hurumende ichiri kubata 50% vamwe 80% yavari kuchengeta vamwe 55% yavari kuchengeta tiri kutarisira kuti kana vadaro ngavachiisa ruling exchange rate kumari yavanenge vadini vabata yacho iri kushandiswa kune zvinoda kushandiswa zvokumana
Vanongora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa neRBZ rakanaka chose uye zvinogona kuti nyika iwane mari yekunze yakawanda.
Saka zvaitwa izvo kuti vane mari ngavauye vatengese mari dzavo. Zvino zvakanaka chaizvo nokuti vane mari vanobva vaonawo mari yakafanira pamari yavo yekunze. Saka izvi zvinoita kuti mari dzekunze dzimwe dzakavanda munyika umo dzisingagoni kuinda kumabhanga dzichitanga kuuya kumabhanga. Kana dzauya kumabhanga dzinouyawo neuwandu.
Asi vati RBZ inofanira kushanda zvakanyanya kudzivirira zvipinga idzo zvinogona kumuka apo matanho aya anotanga kushanda.
Hongu zvingatanga sekuti nesei pekutanga asi kumberi kunoenda kuona kwangwini ndinoona sekuti zvichagona kudzikamisa rate zvichagona kuti nyaya dzemari dzenyika idzi dambudziko ranga rapo rekuti mari dzaakuchisinzwa pamusika mutema ritange kuderera tichiinda mberi ikoko nokuti nyika ino ine mari yekunze kwenyika yakawanda.
Vamanguzha vati vemakambani vakawanda vange vave kutenga mari yekunze pamukoto kuitira kuti vakwanise kutenga zvinhu uye vange vave kutengesa zvinhu izvi nemutengo yakakwira zvakanyanya. Pari zvino dhora rimwe rekuAmerica rinokosha mabond notes mana kana kudarika pamukoto. Vamanguzha vati vanoona sekuti matanho avatora achaderedza mutengo uyu zvakanyanya uye kana izvi zvaitika mitengo yezvinhu ichadzikira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwemari uye vayambova gurukota rezvemari muhurumende yemubatanidzwa vatendai biti vanoti zvataurwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka pachishandiswa rimwe zita. Vabiti avo vakayambira nyika kuti hurumende iri kuda kudzosa dhora remunyika nerweseri vanoti havasi kufara neurongwa hwagavhuna webhanga guru sezvo mari dzevanhu dziri mumabhangi dzasiyiwa dzisina kuchengetedzwa neurongwa hwataurwa nhasi. Vabiti vanotivo vanhu vanofanira kutarisira kukwira kwemitengo yezvinhu uye kushayikwa kwezvinhu zvizhinji munyika. Tabata vabiti kuti tunze maonero avo.
So zvazvinoreva ndezvekuti tadzoka pakushandisa Zimbabwe dola paya, and Zimbabwe dola iri rakunzi RTGS dola, but dola iri raiswa pasina anonzi pachirungu mafundamentals. There are no fundamentals supporting the return of the Zimbabwe dola. Zvaita zvakangofana nokutora mashizha kuti mashizha yamari, and because adaro zvireva kuti zvinhu zvichakwira, zvireva kuti zvinhu zvichashayika kunyanyanya petrol nedizil kunyanyanya magetsi. So murume uyu ari kutamba feja feja nenyika, murume uyu ari kutamba juga nenyika, achikosta vashandi mari dzavo mumabhengi, achikosta vanhu vakasenzera kudhara mapension years their monies. So what has been done is a disaster, it's unacceptable, and I hope that Zimbabweans can recognize what he has done.
Pane zvavataura zvose, pane chamunoona here chingabatsira nyika, chingabatsira vanhu?
The key decision kayenge iri yekuti mari yenyika ichafambiswa sei. So ndo pane nyaya ipapa, and zvino hapabira vanhu mari nekudzosa through the back door Zimbabwe dora. So hapana chaataura chine musoro, in fact zvaataura izvi zvanofanira kutosungwa kuenda kuchikurubhi nekuti abira vanhu mari dzavo.
Vabidi, chamunofunga kuti dene vamanguzha vaita kana kuti vataura nhasi chii?
Chekutanga panga pachifanira kubviswa chipuka chaiye chinonzi bond note. So the bond note should have been simply been demonetized. Chechipiri, panga pachifanira kuti mari dzevanhu dziri mumabhengi dzichengetedzwe, what we have been calling ring fencing RTGS balances in banks, so that mari yevanhu hairuze value. Chechitatu, takachifanira kuita dollarize nekustrengthena regime yemulti currencies. In other words, taifanira kungodzokera kuus dollar ikoko nekusimba kwaro ikoko, because ndo rinochengeta value yemari. Chechina, anga achifanira kuannounsa kuti achabata mari dzevanhu dzemaexporters dzana zimplats, vanhu voona mari yavo. Ndo zvaanga achifanira kuita, zvasina zvisina kuitwa, and havana kuzviita. Zvinoti matsotsi ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1, ndo vari kunotora mari kureserve bank at 1:1, vodira mupetrol yavanotengesa nemagaraji avo. So zvese zvaitwa ndezveutsotsi zvevanhu makoronyera ari kubira vanhu mari muZimbabwe.
Avo vange vari vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vachitaura vari parunhare vari muHarare. Magweta ari kumirira nhengo mbiri dzeMDC dzakapamka nemauto kwaMutare neZuro Maneru aenda kumatare edzimhosva achikumbira dare kuti ripe mutongo wekuti nhengo dzeMDC idzi dzibviswe mumaoko emauto. Lloyd Amoyo anoti panyaya iyi.
Gweta riri kumirira vaJack Robert Saunyama navaDanimo Saunyama vaChristian Lovu vati chinangwa chekuenda kumatare ndechekuti vaviri ava vabviswe mumaoko emasoja uye kana paine mhosva dzavakapara vamiswe pamberi pematare edzimhosva zviri pamutemo. VaLovu vati vaviri ava havana kumbosvika kana pakutsvagwa nemapurisa.
Ichokwadi kuti ndiri kumirira Robert naDanimo Saunyama neZuro Maneru vari kumba kwavo kuzimunya panonzi pakasvika motikari yanga ine vanhu vakapfeka mbatya dzechiuto vakabata futi dzinoshandiswa nevanoshanda muchiuto. Vanhu ivavo vakashungurudza mhuri dzaRobert naDanimo vakarova madzimai anga aripo pamba vakarova Robert naDanimo pamberi pemhuri dzavo. Pedzezvo vakazotakura Robert naDanimo vakaenda navo kusati kwavakuzikamwa kuti vari kupi izvozvo izvi. Asi isu semagweta tichiri kumbofeya feya nyaya yachona kuti tione kuti vari papi kana kuti tishande nevemutemo kuti tizive kuti vakachengetedzwa kupi ende kuti vakachengetedzwa nyaya idzi.
Mutauriri wemauto Kenneth Alpheus Makotore vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi mavo. Vaviri ava vanonzi vakapambwa neZuro Maneru vari pamba pavaJack Robert Saunyama kuzimunya nemasoja anosvika masere mushure mekunge vamborohwa zvakaipisisa pamberi pemhuri dzavo. Madzimai vaviri ava anonzi akarohwa nemasoja aya. Mutauriri weMDC mudunhu reManicaland vaTrevor Sarwaka vati vaviri ava vanofungidzirwa kuti vaive nechekuita nemhirizhonga yakaitika masvondomana apfuura. VaRobert Saunyama ndivo vakakwikwidza vachida kumirira Mutare South mudare reparamende uye ndivo sachigaro weMDC mudunhu reMutare. Ukuwo vaDanimo Saunyama ndikanzura weguta reMutare vachimirira Ward 6 kuchikanga adanga mvura. VaSarwaka vashora zvikuru zviri kuitwa kunhengo dzeMDC mudunhu reManicaland kusanganisira vaveri ava vakatorwa nechisimba nemasoja. Mukoma wevaviri ava vaMike Saunyama vaudza Studio 7 kuti vakangomirira zvinobva kugwetra iro vati rakwidza nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court. Kupambwa kwevaviri ava kunotevera zvakaitwa kuna vanowa sahumbe kuzimunya avo vakaitwa kafira mberi nemauto vachipomerwa mhosva yekukokera vanhu kuita zvemhirizhonga mwedzi wapera. Vasahumbe vakarohwa zvakaomarara nemauto vakazoshaya mushure mekurohwa uku. Ndakamirira Studio 7 maMutare ndini Lloyd Moyo.
Tichiri panyaya yokupambwa kwenhengo dzeMDC, mashoko atiri kutambira anoti vaviri ava vaJack Saunyama navaDanimo Saunyama varegwa nemasoja Maneru ano. Gweta ravo vaChris Ndlovu vati vaviri ava vakakuvara zvakaipisisa zvekuti vanoda kutanga vaonekwa nana chiremba zvechimbi chimbi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kushika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kushika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavina wedunu Rekaduna muNigeria azivisa kuti vanhu vanodarika zana nemakumi matatu vave kuzikanwa kuti vakafa mukurwiswa kwakaitwa dunhu iri svondo rapera nevanhu vaive vakapakata zvombo. Vakuru vakuru muCanada vanoti vari kuferefeta moto wakabisa imwe imba muguta rekumabvazuva reHalifax uyo wakauraya vana vanomwe vese vari vemhuri imwe chete yevapoteri vokuSyria. Gweta guru rehurumende yeHaiti vaPaul Irons Villard vari kuramba runyerekupe rwekuti vari kumanikidzwa kuburitsa muusungwa varume vasere vakasungwa nemapurisa enyika iyi nemusi wesvondo vaine zvombo zvenhando yepamusoro. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvatambira nenzira dzakasiyana-siyana urongwa hwemashandisiro emari hwaparurwa nhasi nagavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudla. Vamwe vachiti urongwa uhu huchabatsira vari kunze vanenge vachitumira mari kumusha kana vanotenga nokutengesa zvinhu kunze. Asi vamwevo vanoti havaoni paine chikuru chashandurwa navamangudla kubva pane hwaro hwemashandisirwo emari hwagara huripo kunze kwekungochinja mazita ezvimwe zvinhu sezvo vasina kuparura mari yenyika chaiyo. Mukuru wesangano revanotenga nokutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti bhanga guru renyika ndiro ragara richingotenga mari yekunze pamusika mutema, saka havashamiswi nekuti paiswa mutemo wekuti vanhu vachitenga kana kutengesa mari yekunze iyi zviri pamutemo kuburikidza nekuenda kumabureau de change uko vahurumende inenge ichingotenga mari idzi. Asi vanokurudzira kuti dai paiswa mikana yekuti vanotenga kunze ava vazokwanisa kuwana mari yekunze kumabureau de change nemari iri pasi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvavaita zvagara zviringoriko zvekuti ndo vanhu vagara vari kungotengesa mari vari paRoadford, ndo vanhu vagara vari kutengesa mari vari paBelbridge, paPlumtree, paChirundu Border Post. Zvangosiyana nezvekuti mari inenge yakuzonotengeserwa iri muchitoro chine resinesi, ndo musero unenge uripo uchipiwa bepa rekuti watenga kana kuti watengesa mari. Asi hapana chakasiyana nezvanga zvichingoitika. Uye chandotoona ndechekutoti vanogona kunge vaakutokanganisa kufamba zvakanaka kwekutenga nekutengeswa kwemari, sekuti unenge wakufanirwa kuenda kure kunotsvaga mari, kusiyana nezvanga zvichingoitika zvekuti unogona kungoti uri pabhazi wongodeedza munhu ari kutengesa mari nepahwindo wogako. Saka ndinoona sekuti vanozoenda vachinochinja ikoko vanoti itei vashoma. Ine chinenge changopo bedzi ndechekuti vanenge vangobatsirawo panyaya yerate kuti tongoziva kuti rate iri kwakati tichikombera kuti titenge mumugwagwa nekuenda kuya kuchitoro chekunotenga nekutengesa mari ndezvipi zviri nani. Saka ndo musiyano unenge wangopo bedzi, but otherwise zvekutongotenga nepahwindo ndiona zvinhu zvichanyanya kuitwa nevanhu kudarika kuenda kuchitoro.
Saka imi muri kutaura here kuti sevanorarama nekutenga nekutengesa kunze kwenyika pamwe chetewo nemunyika hamuna zvikuru zvamungatarisira kubatsirwa nazvo neurongwa hwemashandisiro hwemari?
Zvatingade kubatsirwa nazvo zvikurusa ndezvekuti kana iyo maberudzi chenja achona iwayo vachinge vavhura ngava ise mari yakati wandei yekunze kunyika ndo zvatinganyo kurudzira kereke kana vachitengesa nemutengo uri pasi zvinotibatsira kuti chero iko kwatakagara tichingochinja kwacho ikoko vanobva vadzikisawo navo takatatsapti zvedu pamajonga chiripo ndechekuti mari iyaya vaya vanotenga nekutengesa pamisika mitema vachangoenda ikokoya kumabherudi change kuyakuya vachinotenga kana kutengesa mari iyoyo vongozoenda pamisika mitema yavo iyoyo vachingonoitenga nekutengesa pfezve saka mari iyoyo ichangonopera mainenge irimo mumabherudi change.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga akandemiri weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi uye vachimirira MDC mune zvemabhizimusi nokutengeserana kuEurope vaElliot Freve vaudzavo Jonga akandemiri kuti matano atorwa navamangurira angadai ari matanho akatorwa kare kare nehurumende mukuedza kugadzirisa upfumi hwenyika asi chikuru ndechekuti anoteverwa here nehurumende.
Ndingati vakandemire mameasures yavaita vamangudya mameasures yataa tichifungidzira kuti hurumende yese kubva kudhara zvikuru ingadai ari matanho yavakatora kwete kuti ronzi bhondi ne user one is the one. Asi problem ilipo kuZimbabwe haisi problem ye exchange rate. Problem ilipo kuZimbabwe ndo utungamiriri wezanu PF. Utungamiri kusina kunyaza kutwasuka. Ndo waita kuti pange pasina both investor confidence, economic confidence. Saka tiri kuona kuti hungu vanogona kunga vaisa zvinhu zvingangoti reruke kune vanhu vanonga vachida kuchinja mari especially kune vanhu vari kudiaspora kana kuti mavisitors vanonga vachida kushanya kuZimbabwe asi chokwadi chatinoziva ndechekuti ipapa pachangotanga humwe huori zvakare nokuti chaita kuti tisvike patiri apa huori hwezambia.
Tichitarisawo vapfebve zvanga zvichitarisirwa nevanhu vakawanda ndezvokuti governor wereserve bank vazivise kuti nyika yaakuzoita mari yayo here kana kuti kwete asi tanzwa vachitaura kuti RTGS ndo yave kunzi RTGS dollar. Pane shanduko here yamaona kubva kubond noti ranga richingoshandiswa kuenda kuRTGS dollar?
Hapana kana shanduko iripo. Regai nditi muchidimbo isu vemDC takagara tichiti isisu kana tichinge tapinda muhurumende chokutanga chataida kuita ndochekuti tivandudze mari yeZimbabwe tichitora rand. Nyaya iripo ndeyekuti zvinhu zvese zvinogadzirwa kuZimbabwe nenyaya yeUS dollars zvinonga zvichidhura kupfuurira dzimwe nyika dzese dzakatipoteredza zvinova izvo zvinoita kuti tisaite competitive panyaya yemaexports kune dzimwe nyika. Chimwe chacho ndochekuti takati isisu in the interim tochishandisa rand asi in the long term Zimbabwe inofanira kunga ichiita currency yaine.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vachimirira MDC mune zvemabhizimusi nokutengeserana kuEurope vaElliot Freve vari parunare kuLondon naJonga akandemiri weStudio 7. Tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nhasi. Tanga tiri kunzwa kubva kune vatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona nepaWhatsApp. Zvavanofunga pamusoro penyaya yekuti governor webhanga guru renyika vaJohn Mangunjika vaparura urongwa hwemari vanhu vakawanda vachiti zvinhu hazvina kunyatsovajekera paurongwa hwaturwa uhu.
Ini ndinonzi talent rekupristoni kumberengwa. Maonero angu pamusoro pezvabuditswa kwana governor wereserve bank Mangudya zvona sekuti zvinogona kutowedzera matambudziko panyika. Nyika yedu yatiri nekuti panyaya yemari pasingadi kubata nyaya mari yanga ichirongodiwa nga itiwa original currency yeZimbabwe nemamiriro akaita nyika yedu tikanyatsotarira kuti patakabva nemari dzichidereta pava kurefu namiriro yedawa haachadi kuti dei paramba pachinjwa currency nekarenti situation iri munyika medu.
Imi dai maiwana mukana wekutaura navamangundla maiti?
Ya, ingova taurira kuti eva mira zvekuchinja chinja karenti bofokasa nezvekuti tangoshandisa karenti yeimwe nyika zvaitori nani instead yekuisa imwe yedu isu taingova dzati tazama kutsvaga rand zvaro kubeta pane kuisa imwe karenti yavari kutaura.
Inini ndinoitwa Taurai Musoko. Murongwa wabharurwa navamangudya takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika medu. Ndinoona sekunge vatora black market kubva kuna vafodzi uko kurodport vakanoitsveta mureserve bank of Zimbabwe. Zvinhu zvekuti zvina hwaro hunokwanisa kusumudza zveupfumi zvatakatarisa nazvo munyika zvakaoma zvakaomesesa chaizvo hanzvadzi yavo.
Munoona remangwana renyika rakamira sei pakadai?
Matunduru chaiwo anofunga vanoti pachikoregore zvikara zviri kusangana pamurato varume ava vapererwa pakuda kuti vabereki vachiisa musoro pamwe chete apa. Vamangudya vakamboti gedyegedye hanzvadzi yangu. Unofunga uchiri kuyeuka pakamboitika maprotesti zvekuti kuri kunzi ndasangana nawo handiti ndaingovati vazadzikise sekuvimbisa kwavakaita vachiti gedyegedye. I think zvakabuda panhepfenyuro yenyika ZBC kuti ndikakundikana kuita mabhondi kuti uite gedye neUS ndinorisaina. Saka ndaingova yeuchidza mashoko aya ndoti gavhena semunhu mukuru ndinomachizadzikisa zvamakareva then tochionawo zvimwe tichienda kumberi. So far vakundikana ende kukundikana kwavo kukundikana kwava mutori Mube kukundikana kwava Munangagwa nyika yabva yaenda mumataka.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva urongwa hwemari hwaparurwa nhasi nebhanga guru renyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Oliva Mtukudzi nekambo kake kakaita mbiri zvikuru Neria. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Bank guru renyika rinoparura urongwa hwemari hwarinoti huchaita kuti vanhu vatenge mari yekunze mumabhanga avo. Vaimbova gurukota rezvemari muhurumende yomubatanidzwa Vatendai Biti vanoti zvaitwa nehurumende zvinoratidza kuti dhora remuZimbabwe radzoka nerwuseri. Mauto anopamba nengo mbiri dze MDC kumanikaland. Tashika kumagumo mchirungwa chedu chanasi, ivai nesu zvekare mangwana ini, ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.